Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 23rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mflanganyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's trip to USA, striking doctors in Zimbabwe, and the late former President Robert Mugabe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa, who is attending the United Nations General Assembly, the health condition of Dr. Peter Mokombei, and Economic Freedom Fighters leader Julius Malema's visit to Zimbabwe, where he viewed the body of the late former President Robert Mugabe.
President Mnangagwa is in New York, where he's set to address the United Nations General Assembly on Wednesday. Mnangagwa is accompanied by several state officials. He wants the West to end targeted sanctions imposed on him and several ZANU-PF officials.
Back home, Julius Malema, leader of South Africa's opposition Economic Freedom Fighters, is in Zimbabwe, where he visited the home of the late former President Robert Mugabe, popularly known as the Blue Roof. Malema viewed the body of the late former Zimbabwean president, who was toppled in a de facto military coup in 2017.
Still in Zimbabwe, Dr. Peter Mokombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, is still in hospital following his alleged abduction by state security agents a week ago. He resurfaced in Nyabira near Harare last Thursday. Dr. Mokombei is currently at Avenue's clinic. His colleagues say he is not fit enough to be sent back home.
Lapha ke uStudio 7 lamhla sikhangela ke indaba ezijeneyo yokuqala siyakhangela ke kaMongameli Emmerson Mnangagwa ukona ngapha ke eMelika siyawazi ukuthi ngapha eMelika ke udinga ke ukuthi akhulumisane lenkokheli yamazwe ajeneyo yabe semhlanganweni weUnited Nations General Assembly. Sizobona ke ekhaya khona ngale ke sibone ke umnumzana Julius Malema weEconomic Freedom Fighters ovela khona ngale kule South Africa ese Blue Roof lapha abuke khona isidumbu sikamoyi owayengumongameli uRobert Mugabe. So ke sibone sehlezi futhi njalo sebe sidla khona ngale lo mfelokazi uGrace Mugabe labantu bakhe lezinye izihlobo. So ke sizokuthiwa ke isidumbu sikhona ngale eHarare kodwa kwaziyo ukuthi sikuyiphi indawo kodwa ke sibonile lamhlanje besikhona ngale eBlue Roof. Singazi ukuthi isidumbu lesi sihlala kwamfana kumbe sihlala eMortuary yiphi asikwazi khonapho. Kuzobuya ke uDokotela uMokombei zamkhumbula uPeter Mokombei wakhanyazana wathunjwa ngamapolice ensida lokhu khona ngale Avenues Clinic lokhu engani uyagula sizwile nje ukuthi kusese kulesikhatshana ukuthi akhitshwe khona ngale ngoba bamele ukuthi ubone lokhu inhlolisiso yenziwa ngabanye odokotela ukuthi kwahamba njani. So we are lucky that we interviewed one of his colleagues, and that is Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he said about the doctor.
At the moment, still not fit to be discharged, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations, on observation and examination of him. He's currently still admitted.
We are informed that the doctor is now on a wheelchair. Is that true?
Those are false allegations. I'm not aware of those developments.
So how is he right now? If you can just describe to us his condition. Is he smiling? Is he talking? And all those sort of things.
He's smiling, talking, responding. And yeah, just waiting for the results from blood investigation. And like I said earlier, the medical report for on examination, on his examination.
So now, looking at his situation, do you think that he's going to be discharged very soon, or is yet to stay in hospital for a long time?
I will have to confirm. I'm not really sure on that end. I actually am a toxicology, but But le khangela ukuhlola igazi ukuthi kula chemicals anginjani egazini ivame ukwenziwa South Africa.
That is Dr. Elopis Banda. He's a medical practitioner. He's independent. So initially we're talking to Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Yeah, kunjalo ke mavlas.
Aiwa, kunewo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tine gango. Tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yekuti mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi taona uchishanyirwa nava Julius Malema avo vebato reEFF yekuSouth Africa vaenda kuBlue Roof uko vaenda kunobata maoko kuna amai Dr. Grace Mugabe. Tichange tichitarisa zvakare zviri kuitika muzvipatara, tichitarira zvakare tichida kunzwa kuti Dr. Peter Magombei avo takawana mukana wekutaura navo ipo pano panefenyuro ye Studio 7 pavakaburitsa muupambwa vaasei uyezve kuti chii chiri kuitika pari zvino. Tichange tiri kukupakurirai kuti tinzwe kuti zvave papi. Tichange zvakare tichitarisa zviri kuitika kumusangano weUnited Nations apo kupera kwesvondo rino nemusi wemugovera takaona mapato anopikisa eMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachiita ivo musangano vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika nemutungamiri wenyika va Emerson Munangagwa. Takaona zvakare kune rimwe divi bato rezano PF richiitawo musangano waro wekuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Tikaona vachibatana nesangano redecember 12th movement pamusangano uyu, izvo zvakashorwa nevazhinji. Asi tichange tiri kukupai zvakabuda kubva pamusangano iwoyo. Pari zvino regai timbonzwa kuti nyaya ya Dr. Peter Magombei yakamira sei pari zvino. Pane hurukuro yaitwa iyo nemutori wedu wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri ataura iye na Dr. Ndoro achivunza iye kuti upenyu uyezve toti isu miri wa Dr. Peter Magombei vari kunzwa sei pari zvino uyezve vachabuda rini muchipatare gaitinzwa kuti vati chii.
Tiri kuti izvoni izvezvi havasati vafit for discharge but vari kuongororwa chiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude uyezve nemamwe matesta akaitwa pavari zvibude itoa tazonyatsongopa detailed report kune munhu wese on our end tichinyatsokudaiwa zvinenge zvinobva. Handina hangu specific time but now zvinhu zvave pedo, zvinogona kunge zviri kana zvanhasi kana mangwana but zvave pedo. Ndingofollowa mapropa chanelziwo ekuteedzerawo tichiitita infomawo nezvikozi zvinhu zviri kuitwa nechiremba ari kumaexamina nemalawyers nechitibvuvo malawyer. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichida kuti tiendere situation yacho inefomawo iyi. Yekufamba newheelchair I'm not aware of that. I think mapepa nawo anenge asinanyatsozivisiwa mune zvakawanda. Uyezve zvekukwadzwa izvinto zvendati zvonii ndichanyatsokwanisa kukomenta kana tichanyatsokwanisa kukomenta tane full report. Hatidi kuti tingoita kuzivisana mbichana. I don't think zvinenge zvine uprofessionalism mukati asi kuti tongonyatsongozadzisisa tanyatsobuda nefull medical report investigation dzisapera. Ya, anoita nezveutano vachiri muchipatara. Napaerirano nenyaya iyoyo tee tichida kumbomira kuti zvoni tichange taziviswa kuti chii chakaitika pavari uyezve tava kutanga kutiwo tichitiwo manegotiation naemployer wedu tichigadzirisa nemiyadzo tikwanise kudzokera mabasa. Situation ndinototirwadza zvindaite hatidikunge tisiri pabasa tine tichitorwadza zvikuru asi chiremba anenge asina kugutsikana anenge ari
aiwa apo tiri kunzwa isu kubva kuna Dr. Ndoro vachitaura ivo pamusoro peutano waDr. Peter Magombei avo vari kuti pari zvino vachiri muchipatara uyezve vachiri kuonekwa navana chiremba asi vataura ivo pavabvunzwa panyaya yekuti Dr. Magombei vari pauche vakati pari zvino izvi havasi kuziva nezvazvo asi regai timbokuratidzai zvanga zviri kuitika kuNew York uko kune musangano weUnited Nations General Assembly watanga nhasi asi nemusi mugovera kwanga kuine kuratidzira kwanga kuchiitwa ikoko uye bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanga vaine vanhu vanga vari ikoko vatsigiri vavo uyezve takaona ipapo pana vaHepson Chidziva Hepmo Chidziva vakange vabva kuZimbabwe regaitinzwa kuti vaiti chii
I am Hepmo Chidziva, the MP for Highfield West, being the MDC deputy organizer for the movement.
Tell us you're here demonstrating with some of your counterparts from the US, Canada and other places. What's your view of what's going on here?
Yeah, it is something that is so good that the people of America, they've gathered to demonstrate here. Because this is the place where Emmerson Mnangagwa is coming next week. And this is the place that the world leaders must understand the situation of Zimbabwe. Our problem back home, the problem of corruption, the problem of the issue of freedom of press, the problem that we are facing of the legitimate crisis. So it is fruitful that they have demonstrated today, and they will be demonstrating even when he comes in here, so that they will understand our situation.
What are some of the things that you would like the world to know as you carry on with some of these protests during the United Nations next week?
The first thing that I want the world to know is that there is a crisis of legitimacy in Zimbabwe. Right now, there is a crisis of legitimacy. Number two, I want the world to know that the illegitimate leader in Zimbabwe is killing his own people.
We're hearing there, tiri kunzwa apo kubva kuna vaHepmo Chidziva vanova ivo nhengo yeparamende vakamirira MDC vari kuHighfields. Regai takaona zvakare kuine kuratidzira kwanga kuri kuitwa nebato reZANU-PF. ZANU-PF yanga yakabatana neveDecember 12th movement asi regai tinzwe kuti ivo veZANU-PF vari kuti sei vakawanikwa ivo vachibatana nebato iri reDecember 12th movement. Takwanisa kubata vaJones Musara vanova ivo mutauriri weZANU-PF. PF vachigara vari kuCanada asi vari kuNew York pari zvino regaitinzwa kuti vari kuti chii
kuratidzira kwakuri kwekutaridza pasi rese kuti vanhu veZimbabwe havasi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero udzvanyiriri hunobuda through masanctions nekutsigira vanopikisa utongi hweZimbabwe saka isise nhengo dzeZANU-PF dziri muCanada neAmerica takaona zvakakodzera kuti tiratidzire kuti pasi rese rione kuti hatisi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero udzvanyiriri uhu through masanctions huri kudzvinya budiriro yeZimbabwe nekuti zvinoitika ndezvekuti kana pane vanoda kuita business neZimbabwe vanenge votya zvino kuti tikazoonekwa tichifambidzana neZimbabwe America neEurope inozotipanisha saka taida kuti vanhu vaone kuti aiwa hatisi kufara masanctions ngaaende hatina zvatakakanganisa tiri nyikawo iri kutozama kuzviriritira nokuita budiriro kuvanhu vayo ZANU-PF musangano unotsigirwa nevanhu vakawanda pasi rose sapoti yedu haisi kuZimbabwe chete sapoti yedu iriko pasi rose nekuAmerica semusangano hatingarambi kana masahwira yedu akauya kuzotibatsira hapana chakaipa asi chatoda kungoti pasi rose rizive ndechekuti zvinhu zvakarongwa nemusangano weZANU-PF asi zvatinoziva ndezveudi paunhu hwedu kana une urongwa hwauri kuita sahwira wenyu akasununguka kuuya achizojoina saka zvakaitika ndezvekuti madzisahwira edu anotsigira ZANU-PF akange aripo asi vanga vari varedzi vechirongwa tisu nhengo dzeZANU-PF ndosaka tanga tiri pamberi tichiti masanctions ngaabve udzvinyiriri hwenyika dzekumadokero ngaabve Zimbabwe ibudirire kana pane zvatinokanganisa ndezvedu pachedu semaZimbabweans kuti gare pasi toita matare edu togadzirisa zvinoda kugadzirisa
Aiwa apo tiri kudzwa kubva kuna vaJones Musara vanova ivo mutauriri webato reZANU PF yekuCanada vari muNew York pari zvino. VaMusara vataura ivo kuti vakawanikwa ivo nenhengo dzavo dzeZANU PF vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi iwoyo wemugovera. Vanoti ivo pange paine musangano wekuti vaMnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana siyana asi wakambomiswa nekuti vanga vari kuti ivo pari zvino vaMnangagwa vari kusangana nevanhu vari kubva kumakambani akasiyana siyana. Saka tichange tiri kukuturira izvi kubva ikoko kuUnited Nations mukupindana kwevhiki iro rino, asi nhasi tine gango. Saka pindai muchirongwa kana muri kuda kuti imi mutaure pamusoro pezviri kuitika panyaya yekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Apo nhasi taona vaJulius Malema vesangano reEFF vachisvika kuBlue Roof kunobata maoko kwaDr Grace, kwaDr Mai Dr. Grace nhasi munogona kutaura kana muda kutaura nenyaya yezviri kuitika muzvipatara. Pindai muchirongwa tibva tawanikwa tichitaura nemi Gibbs.
Ye kunjalo ke siloba mundlela Dube ukona kona pake kuFacebook page yetu yeVOA Ndebele uti simbalele umlayezelo wakhe ututhini uti linjani basakazi labalaleli lezihlobo zonke. Udaba lolu lwesidumbu ungathi sokunobuthakathi phakathi. Kambe lento yenziwa njani? Singathi ke isidumbu lokho sipotipotiswa endaweni ezijeneyo. Kambe kwini kunoku kunzima shame asikwazi konke lokho esintwini thina? Kuzobuya ke uOlita Mabutho uthi linjani emsakazweni. Olita, siyaphila kakhulu. Kuzobuya ke lobokuthula Seba Ngwenya uthi litshona njani emsakazweni. Ibuhlungu indaba kadokotela Magombeyi. Sekungathi uNkulunkulu angangenela amncede luba baphole kulokhu akuphakathi ubuhlungu aphakathi kubo. Kuzobuya ke uNomzane Kevana loPolat kwakuba Maphosa bathi sibukele babadube, siyabonga kakhulu. Lapha likhona zihlobo zethu khona ngapho. Kuzobuya lomunye ke uthi hey, udaba lolu lokuthi isidumbu sihlaliswe endlini kambe kwaqalisa ngaphi? So lingakhohlwa khonapho ukuthi sixoxa ngendaba ezijeneyo. Olunye udaba ngolokuthi umongameli Emerson Mnangagwa ungapha eUnited Nations kwele Melika ufuna ukuthi ke kwesulwe izijezo zenotho ezafakelwa abakhokheli abambalwa kumbe ngithi abathize abebandla leZANU PF. Kuthiwa ke bephula babesephula ilungelo loluntu njalo lokuthi babebhekabheka ukhetho. So kuningi phela okuphakathi khonapha. Kuzobuya ke lo Malema ubekhona ngale ke eHarare lo dokotela phela loko sesibhedlela singazi ukuthi uyasila kanganani. Ulani kwanapa mavla.
Aiwa, tinochingamidza vese vari pa live feed yedu pari zvino tinatafadzwa tifa. Ari kuti please call me ndobvavaisa namba dzavo. Jairos Mhlanga anzi call me ndobvavaisa namba dzavo. Austin Dzepasi ari kuti please call me ndobvavaisa namba dzavo. Stembing Khosi Mapedza ari kuti ye call me. Top fan yedu Fraser Chinks Nathan NR ameno ari kunyora pana pasi anzi kuzoti ari kutaura nani. Imanyonya Konda ari kunyorawo zvakare tinokutenda isi. Bangani Ndlovu ari kunyorawo zvakare tinokutenda isi. Top fan yedu Gabriel Machingura ari kuti I'm watching you from Middleburg kumpumalanga. Imanyonya Konda ari kuti ZANU is done with the West. Fraser Chicks Nathan ari kundofunga ameno ari kukomenta kuti apo ndofunga kuti vari vave ZANU PF vanga vari panapa kuti apo vari kutaura zvavo asi havasi kukwanisa kuvota. Nyandoro ari pano ari kuti izvi zvava Mugabe zvorwadza kunzwa. Hanzi ngava vige mufi kwete kurwira mufi. Zvoratidza kuti maZimbabweans hanzi vigai gamba zvakanaka kwete kuti vanhu varwire mufi ndokutaura kwaari kuita. Asi ndiri kunzwa kuti tine mutereri ari panhare pari zvino rigaitende kwavari. Hello.
Hello.
Hello, caller. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naAustin Dzapasi ndiri muSouth Africa kutaura kunoku.
Taura henyu tinzwe. Muri kuda kutaura nezvipi nhasi pano pane gango?
Tinongondoda kuti bate pano nepapo but kunyanya-nyanya vanhu vasingakodzeri kuita zvakafanana nekuabductwa vachinonwiswa mapoisons vachiitwa seavavo.
Taura henyu.
Zviri kutyisa ende zvinorwadzisa. Because vari kuchemerawo kodzero dzavo kuti vapiwe mari Salary yemunhu ukaona yakunzira kutenga 6 pack ye tissue yasenzera mwedzi wese obvunza kuti kosei muchidai munda kuti ndirarame sei. Onzi munhu ungaurayirwe izvozvo ingave nyika here veduwe.
Saka dai mai wanamukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Daenda wanamukana wokutaura nehurumende ka ndaiti zvangu dai kana ichinge ichikundikana, kukundikana kunowanikwa ka. Ndaichiregedza kuwedzera marwadzo emunhu zvekubva yairova. Dai yangodaira kuti iwewe zvauri kutaura ndiri kuzvinzwa ndichakuitira kana kuti iwanewo mamwe madayiriro ainoita kwete kubva yanodyisa munhu zvinhu zvinorwadza yobva yamutsakatisa pamusoro pekutambudzika kuri kuita mhuri dzake iko.
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai ameno kana muchiri nezvimwe zvokutaura.
Aiwa, ndisina zvangu but hurumende yedu dai yaregedza kuti dai so kuno kwati kugara kunze kuno kwazviri hakusi kuda. Kukutotizawo izvozvozvo zvekuti pamwe dai tiri kuikoko dai takutosvikawo pakuti tide kubvunzawo kuti kochii chiri kuitika, tonwiswawo zviri kunwiswa vamwe izvi. Saka dai yarega kudaro.
Aiwa, tinokutendai muve nezuva rakanaka.
Ndatenda zvangu simazvo.
Bye-bye. Gibbs, we have a caller there. He's just saying that he's very upset about the abductions. He says what he fears the most is that when something like this is happening to people back home, it seems as if the government is insensitive, and he feels that if he were back home, he would be feeling the same way that the doctors are feeling, because all they're asking for is for their salary, not for anything, you know, more.
We have our first guest, and that is Mr. Pilif Kaule, a ZANU-PF activist. He's a former Cholocho senator. Welcome to the program, sir. Mr. Kaule?
Yes,
I'm here today. Yes, I'm here today. Yes, I want to talk about the MLEGA, Baba Kaule. Uze kuluma United Nations General Assembly. Ungathini ngohambo lwakhe?
Lohambo luqhakathekile kakhulu lolo olukamongameli welizwe uPresident Emmerson Mnangagwa ukuthi amele ilizwe. Ilizwe emumene sikuyo lapha kudinga ukuthi ilizwe limelwe. Limelwe ngeqiniso ukuthi izinto zonke zihambe, ilizwe lethu lingaphansi kwama-sanctions. Ama-sanctions kubona abantu esikibo esihlangana labo lithuba elihle ukuthi umongameli amele ilizwe atsho abalule izinto eziqakathekileyo ezimele ezikhangele ilizwe njengomumo esikhangelele lawo kathesi njengoba ilizwe lethu libhekane lobunzima obukhulu kangako.
Singathi kodwa kuyaphumani phela ujalo ukuphuma umongameli abuye engani ngaphathanga lutho.
Ye, kungaba njalo sikili kodwa-ke okwakathesi akunjalo. Okwakathesi kuyayiwa phambili emuva inkani. I-SADC iyasisekela, i-SADC isisekele ithe ama-sanctions kawahambe sisuka lapho siya ku-AU nakathesi nje sikhona ngale abantu bayatshengisela khona ngale umongameli ukhona ngale ukuthi ama-sanctions kawahambe. Ama-sanctions aziwafuni kanti kungobani abamele bethwale nzima ilizwe leli ngelethu uNkulunkulu asinika lona. Ngokunjalo kudingeka ukuthi sijeziswe ngabanye abantu abalemazwe abo bona behlezi ngendlela ababekhonisa ukuthi basincindezele ngabancindezeli labo.
Briefly, can you say this in English ukuthi kade usithini utshela abantu sibili ngohambo lolu? Of what importance is this trip, you know, by President Emmerson Mnangagwa?
It is very important, really. So very important that the president is representing our nation. And is carrying our hopes on his shoulders. And this is exactly what the president is doing. He's defending our sovereignty, and he's defending these imperialists. They want now to capitalize, and they want us to be their puppets. This is exactly what we're saying no. And this is exactly what the president is. Why the president is representing us at the National Assembly. And this, what I would want to say today is that it is very important that SADC is behind us. And ZANU-PF is doing everything possible that the sanctions must be removed. And we are also lobbying these other nations to also support us, since SADC is our neighbors are supporting us in this cause.
Thank you so much, and stay on the line, Mr. Kahule. I think we've got a caller, Marvelous.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi.
No problem,
I want to Simba to Tora and New Year's Murukupi.
Tora and stand here for a page and room with Tora.
It's our way in
you. And now come in the visit here to Amara, Julius Malema.
It's our way in you, Nasi Gango, Muri Free Taurasi.
The Faras of Anya is a town as you and Amalema, Sia, Zimbabwe, Batamo.
Aiwa, tinotenda muve nezuva rakanaka. Okay, bye-bye. I think we have another caller. Hello, Mr. Hove.
Hello, Tete Marvelous.
Magadi iko.
Aiwa, tirinani magadi tete.
Aiwa, tiriwadi nastine gango. Imi muri kuda kutaura nezvipi apa.
Aiwa, chekutanga nda kutenda ine basa renyu ramunoita rakanaka. Ndakakuona imuri ku DC pa live streaming apa.
Ku New York.
Ku New York, sorry. Makamira nezvizvara zveZimbabwe muchitabasa renyu rokutepfenyura.
Aiwa, tinotenda imi ndimi munototishingisa muma. Handi maiona zvaiitika ipapo, saka ndimi munotishingisa.
Aiwa, maziso tanga takavhura.
Taura yenyu.
Chekutanga ndaida kutenda hangu amalema nekuya kwaita kuzobata maoko asi. Pane mashoko avataura paka video pandaona vaitaura zvekuti mai mugabe vanofara kudefenda legacy yava mugabe kuvanhu vanoda kuda kuita zvese zvanoda kuita chero nemutoo upi vanoda kuita zvese zvechitsotsi kuti vatore legacy yava mugabe. Saka ipapa apo ndiri kuti ukanzwa munhu aita sava malema otaura zvinhu zvakadaro pane mashoko aanenge anzwa. Kusanganisira mashoko atakanzwawo isusu ayaya kuti mansion yava mugabe yanga iri mhita rezanu PF, saka aida kugadziriswa mapepa ekuti inde mhita rava mugabe. Saka ipapo todzoka topashora kuti aiwa zvinhu zvakadero nyange dei zvava zvakadaro zanu PF semusangano wakatangwa naye vamugabe vanga vasingafaririwo kuti vazvibudise pachena, vaidai vakangogadzirisana vega pachezvavo, tinambozviziva izvozvo. Imba yongozikanwa ndeya mugabe. Saka unodzoka kutoona kutoti pane chitsotsi changaida kuitwa nekutoti iyo ZANU-PF tingatoiti ndiyo itori registered mhita ramugabe, nokuti vamugabe vangatova brand pachezvavo yeZANU-PF. Saka vasada kubiwa vamugabe legacy yavo, vamugabe vatozorora legacy yavo, vakatoshanda ngaichingoshandiswa nevana vavo because vagara vakatobviswa pachinzvimbo zvisiri izvo neshamwari dzavo.
Aiwa, mashoko makuku. Tinokutendai chaizvo vahove kunge manga muine supashurongwa muve nezuva rakanaka.
Ndanyi daungu ngutitaure mashoko maviri pana president vari kunze kwenyika.
Taurai zvinyi.
Tangachi daungu kuti tongoshuvirawo kuti kufamba kwavaita uku zvingovawo nemusiyano paanodzoka iko zvino kwekutanga kuti paanodzoka paratidzike kuti pane zvaitika asi zvinodzoka zvoshaya chirevo nokuti veZANU PF vanenge vachiitawo zvavanenge vachiita veopozitioniwo nemamwe macitizens ezimbabwe vanenge vachitaurawo zvavanenge vachitaura asi odzokaona kuti zviri kutaurwa nemacitizens neveopozitioni ndo zvechokwadi zvafambirwa nemutungamiriri wenyika chaizvo chaizvo ka ndo zvekutonyeba zviri kutaurwa nemusangano uri kutonga saka ipapo manje panodzoka poita kuti umwe ari kuisa chidhina umwe ari kuisa chidhina 1 vari kubvisa vobvisa zvitatu saka chinosumuka hapana devangodzoka kuno kumusha vachingotaurirana nevamwe veopozitioni vakaita savanelson chamisa zvinhu zvifambe nekuti apa zvinhu zvakatomira
aiwa tinotenda mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka
tinotenda tete mavhi
okay bye bye I think we have another caller. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Tiri Wadi, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaurawo na Emmanuel Makondi kuJohannesburg.
Taurai tinzwe.
Shuwa ndinotendawo zvizhinji nekupinda muchirongwa chenyu pazuva ranhasi.
Aiwa, nesuwo tinofara kuva tine mitaura yenyu.
Ndinotenda. Ndine nhau doko doko yandiri much concerned nayo panhau dzemabielections anga achiitiwa kuZimbabwe. Ndinotonzwisisawo kuti chokwadi pakuona kwandiri kuita ZANU PF yatora zvinzvimbo zvakati wandei kunhau uye kuruzevha uku panga pachiitiwa mavhotsi mazuva mashoma shoma apfuura. Saka ndanga ndine rubatsiro rushoma nene pabato iri ringaitwa reMDC rinovandora ndotsigirawo zvangu tine urombo kutaura zvakadaro pane tenyusi.
Taura henyu.
Ndaifunga kuti varongi vemusangano zvava zvakanaka zvizhinji kuti vakwanise kuenda kumaruzevha vadzidzise vanhu manakire nekukosha kwakaita musangano kubvira pagrassroots nokuti zvinonzwisa kuti mavhoti mazhinji tingazopedzisira takupomerana kuti chiwa tinobirwa mavhoti asi nhauri tonje kuti vabereki nehama neshamwari vanoda kudzidziswa zvakanyanya kumusha nokuti havasi kuva nechivimbo mukati meNDC zvinozokonzera kuti tizonyeterana tichiti tiri kubirwa chokwadi pakunzwisa kwatinoita zvingavapo hazvo zvininganiso zvingawanikwa pakuvhota nepakuita zvose asi dambudziko guru randiri kuona ndiri kuti vanhu vari kunyatsokuvhota zvechokwadi vachivhotera musangano weZANU PF zvisizvokubirana. Saka ndinototendawo kuti dei vakwanisa kudzidzisa vanhu vakwanisewo kuti vabatsire vanhu vedu zvino kuti vanhu havana zvavari kuziva kunyanya vapolisi faneka rimwe bato handisiyadzivandipati hangu kwawinwa neIndependent zvine mucherechedzo wekuti iye munhu uyu polisi yake yanga iri pachena uye anga achiudza vanhu chokwadi zvezvinhu zvaanokwanisa kuvaitira. Saka shuwa ndo pandongo mashoko andinawo zvaungiwawo pazuva ranhasi.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka.
Atenda zvishinzi.
Bye-bye. Gibbs, we're hearing there another view. Our caller there is just commenting on the recent by-elections, saying that he saw that ZANU-PF won, I think it's in Zaka. So he's saying that maybe the MDC also now needs, he says he's a member of the MDC and he feels the MDC now needs to go and educate the grassroots about why they should be voting for the MDC so that in next elections in the rural areas, the opposition party doesn't cry foul when they are beaten by the ruling party.
Yes, Baba Dlodlo, Baba Dlodlo, uchona njani?
Yachona tibutsona njani baba?
Ngiyahle Dlodlo. Akuchi kuti wena ubona njani indaba zethu? Siphatha uDabula kwaMongameli ulapha eNew York. Siphatha ke uPeter Magombeni uDokotela olokuse sibhedlela. Kuzobuya ke lesidumbu sika Moyi uRobert Gabriel Mkabe. Phose lakho.
Yeah, ngizaqala ngesidumbu sika Robert Mkabe leso. Hani kuso kuyihuthakathi lokusidumbu ngawe sikho sibhoda bhoda phakathi kwabantu kanga. Asikhulumi ngakho kangaka lokhu kwesidumbu hali bona sokuyiwuthakati indaba emfuna ukukhuluma ngayo ngikamongameli ambilele ngapho khona ngapha e-amerika ya vele sokuyinhlala yenza uhlale ihamba vele buye ngatholanga lutho lakathesi vele asiboni ukuthi uzabuye sithwaleleni now enye indaba nansi indaba kababa ugawuleli okhulumayo lapho thi yena isataki sisapota kukhutshwa ama-sanctions. Ama-sanctions ani? Ogawule vele indlela zabo zokukhuluma vele bengekeli ukukhuluma njalo ngake bedle badla khonokho vele umsebenzi wabo ukukhuluma khonokho.
What akuphendule ubamba khonapho Dlodlo. So here the caller, Mr. Dlodlo, is talking about sanctions and he says, you know, Mr. Gawule is always talking about some of these things, but that's the way they're feeding their families. So, Mr. Gawule, akuphendule khonapho.
Ngithanda ukukutsho kithi ukuthi ukuthi isadakhi nxa ihlala phansi ama-countries esadakhi umangulufu ekhuluma ngokuthi ama-sanctions kasuswe upresident we-Tanzania
ureduce ivolume ye-radio yakho ngani yenza kube ngazani kungani sekuzwa kabili, so sicela ukuthi uyithi kaputhelijani. Ye, qhubeka ke ba.
Yebo, ngiyabonga mana, ngichede kancane.
Ye, kulungile.
Yes, ngithanda ukuthi ngithi mina into ekhulunywa ngolo usikhulume ukukhuluma leso ngumuntu nje ofutheleneyo ongakwaziyo ukuthi avume iqiniso lokuthi ama-sanctions akhona. Indaba engavumi umzwile lo muntu oqeda ukukhuluma ngendaba yezakha leyo ukuthi i-MDC kumele iqali iyefundisa abantu ukuthi uya-admitha ukuthi umumo wephathi yabo kanye labethi bayadliwa kuma-elections besithi bayarigwa kuma-elections kodwa nesevuma kanti esho ukuthi hhayi siyadliwa kusho ukuthi abantu vele asikhankase asisinyeleli kuhle ebantwini. Lowo muntu isiphukuphuku somuntu lesi esikhuluma ngokuthi ama-sanctions kakho isiphukuphuku sokugcina
ujongani gawule
ngitsho ngokuthi ama-sanctions abantu bayahlala phansi bavume even ama-countries esadak ehlale phansi ekhulume even nakathesi i-America ivume ukuthi ama-sanctions asozisiwasuse kwezinto ezingahambi kuhle bevumelana. Ukungani umuntu onjalo esala ukuthi ama-sanctions akhona?
Ye, sikubamba umlomo khonapho-ke. So Mr. Gawule is saying the caller is daydreaming. So Dlodlo, umphendule 30 seconds. Ye, Dlodlo ngani sesukile ecingweni. Sithatha ubabunyoni. Babanyoni, ungatshona njani?
Iyaphila babaphile njani?
Siyaphila nyona, ungaphi khonapha emhlabeni?
Ya, nesemzansi apho ngihlala khona. Ngingathatha isikhathi sikhulume endaweni.
Ye, ngiyakuqala.
Ngokuthena emakhaya abazali bafuna ukufundiswa nge-change. Akula nto ofuna ukufundisa ezinto zakho. Abantu sebeluze eyazi ithemba ngokhetha. Yabona ungakhangela izindlela amanani awa ngayo phansi. Kutshengisela ukuthi abantu ukhethe ezimbabwe basakalazile kungaphuma emali bakhethe. Emntwini unjalo ukuthi uyabona ukuthi i-election singene i-election from 2000 itshalo yatshaya umgadi. Kothi i-election ikazange indlela esikhundleni. Emakhaya ngala kodwa yilo zithengisa ukudla. Zithembisa ukudla lokhu nalokhu. Ukhetho ezimbabwe ngibona ngathi mina abantu abalesi abasathini. Right. Two. Yile yithi kukhuzi kwabo ugawule ngumuntu omdala and ngimhlonitshwa engakuthuka umuntu okhulume engedibeka ukuthi isiphukuphuku umuntu omdala nxa eyabephuphuphukela ngakhuluma ngendlela e-right engifisa ukuthi engakhulume ngayo engathi isiphukuphuku ubaba wenyindlu yinto etshengisa ugawule into yabo yesizalo le ngabaselasinti yabona yabona amadodana ugawule nosetshuma azama ukulingisela into yayisenziwa ngumoya uJonathan owayekhulumela izano enze into engasiyoka ngathi yiyo edinga umsebenzi kodwa kababona ukuthi baba umoya kwamanje uhleli umuntu wakithi lapha khona ngathi akekho ezimbabwe uphile esemazweni obaba gawule kuzafika isikhathi lapho uJehova azamisusa lapho elikhuluma kubi abantu bayakhala bayafa lapho esibhedlela bayafa abantu nendlala uyakwazi nagawule kodwa makazi sengathi izalo seyisenti kathesi likhuluma ngegrubhu yeclabhu o-distectors ukuthi bazakhuluma bekhulumela thina abantu abasokola ezimbabwe bekhuluma ukuthi ama-sanction awaphumi uba khona kwama-sanction okubaukuthi khona kwama-sanction lina kezalibiza ama-sanction alisebenzisa imithetho elawubekayo i-constitution lithi maligabhene emakhaya ngaligabhena nokudla lina nekho imidlalo ezimbabwe lina ama-election emakhaya ngimakethi bayalamba elizweni eli-right umuntu kaphiwa ukudla nebandla umuntu uyozisebenzisa ukudla kwakhe i-right hhayi ukunikeza ukudla nibantu pay 14 kuyayihanyisa lokhu yazi bentira badala njengani ugawu ngangakhulule njalo so kuyasihlanganisa mani.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke isidumbu sikambongi ke uthini ngaso.
Mina uGabe angithandi ukukhuluma ku angiboni lutho oluhle ngoba uMgabe sithi ngazi ngakhulu eZimbabwe njengoba labo uGawu ebayamutsho ukuthi uMgabe ngiwamushilisi angeke ngakhuluma kuhle uMgabe sengiyoyishini njalo ngokwakibo ukuthi uyamingwabi engamingwabi ngonotomboli yakhe njengoba lathi sisokola nje sihle kungale mbumbuze phela bangolo bangingwaba angokuthi amathuleni akhiwa nemali eningi.
Alandaba lakho hayi kuyazwakala baba Nyoni, sibongile kakhulu. Ungathi nalo kusasa Nyoni. Okay, Papa Nyoni. So what Mr. Nyoni is saying is that Zimbabweans have lost confidence in the electoral system. So that's why maybe they are not voting in a way that people are expecting. So he says, at the end of the day, the gaulers of this world are ruling, but one day they will be the ruled guys, you know. So he says time is coming.
Yes, I understand. I have a caller. Hello, caller. Hello. Hello, caller. Hello. Hello, Marvelous. Panam kuma Marvelous iraba.
Yeah, kungazani.
I think I'm spanima manunzi Biggie. Hello, Biggie. Ai, what a casting, but took on an amcoma began to rain.
Indian coma began to put on the no harbor. And the butter of answer of the expression in Zimbabwe, and a name my doctor as you and my bar.
Taurain. Tinotenda chaizvo nepfungwa dzenyu mukoma mhenu kana muine zvimwe zvamungada kutaura zvakare.
Ripapo futi nenyaya yekundirwa kwekuita bato reMDC kumareserva. 2023 atova difficult ende akasimborikari. Chiri kuitika ndechekuti vangori nesystem yekuzongochema kuti tazobirwa tadii, but kuda kutatsara chokwadi yekubira nguva kunenge kuripo zvako, but chova tinenge chiripo ndechekuti bato reMDC vari kunyanya varayirwa vari mumataundi. Havaendi kumaruzevha vachinotsvaga rutsigiro. Ende chinhu chinozwa siripa kuti vanotanga kuzoblema futi kuti tabirirwa, but havasi kushanda vakumanirwa kuti kada tasamira mabhaniso ndakabvandakuza vate izvozvapo. Diferensi yacho yakanyanyisa. Evangunochema kuti yabirwa, but 7,000 agiri kuti 1,000 pano zvekuti kana nedza munotongoona kuti vakomana havasi kushanda ende vakusera vakarara vari kunakirwa nemataundi nyaya, but come election 2023 vakadzidzi. Something will happen. Vanenge vachingochema kumirongoti abiro ende ichange ichingori permanent opposition until amen.
Aiwa, mashoko makuru kuzvaka, mashoko makuru amataura mukoma. Saka dai mai wana mukana wokutaura naivo ve opposition maiti chii panyaya muri kutaurai?
Dai ndakwanisa kunzwa kusangana neopposition ipapo mashoko echenjedzo pamusoro pemaiti vanofanira kuita vachibasa ravo. Ngavasarilai, vazhinji vacho vakawandira patwitter, pafacebook. vanhu vanovhota vacho vazhinji havasi vatwitter vasafacebook vanhu vari kumanisa vanhu havatorina vamwe vacho havatorina nemaredio havatorina kana nemafoni ndo vanhu vanofanakuta reach out vachinyatsoenda vachinotaura navo vachivadzidzisa zvaozvo vanofanira kuti vaite ise kana vipaezimaelechemetizo vanofanira kuti vasarudzizwa iye zvavanotarisira kuti vanhu vaita se vachivachizidzo kuti kana mutenge maakudai mudai mudaimudaimudaimuda vachivabatisa zvinhu pagiraundi kwete kuti vanoita zvokuti vakawandira patwitter ana sekuru naana mbuya vari kumaruzevo vavana zvese zvemafoni ndosanganisa naeven dipiti yacho yakatowandisa kumaruwa nokuda kwokuti ndiko kune vanhu vanovhota vakawanda vacho vari kumatauni vakanozoitwa rali inonzi pazoita maovhafuo pazodaizvakadai vachinzi vacho vanogara mumastriti havana kana zvitupa vachinzi vacho popai but iye vanotofamba nerekuti takawanda vachiringa nevamwe vanhu vasingavhoti but vhoti chaicho yemuzimbabwe yakawandira kumaruzevo saka ndaikurudzira hangu kuti kana vachinge vari kuda zvechokwadi kuti vabvise kuti vahwinhewo basa ravo rakawandira kumaruva zvavasiya nezvemumatauni kazhinji kacho munhu ari mutauni akatozvingwarirwa vazhinji vacho vakatongwara ari mumatauni anogona kuziva zvokuti but vanhu vari kuda kuti vadzidziswe vanhu vavari kufunga kuti vahwinhe vanhu vekumaruzeva nekuti ndivo vanhu vanovhota.
Aiwa, mashoko makuru chaizvo, makuru kutu. Tinokutendai chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka.
Atenda.
Gibbs, another suggestion there coming from our caller. He, you know, started off, actually, I'll just start off with what it ended up with. He is literally saying the opposition needs to intensify its, you know, campaign in the rural areas because he says he's been looking at the results that came in from Zaka and the margins are just too large. So he's saying instead of, you know, members of the opposition relying on social media like Twitter, Facebook, those people on social media don't vote. It's the people in the rural areas that do vote. So he's advocating that they need to, you know, go out there and, you know, sell themselves as the opposition or else they'll remain opposition forever.
Yes, lo baba masuku lapha ecingweni. Baba masuku ngawutshona njani?
Ngiyatshona mfowethu, tshona njani?
Ngiyatshona ungaphi uselwakhweru?
Ye baba.
Ye, akutsho ke ukuthi wena indaba lezi esiziphetheyo lamhla uzibona njani? Okokuqala umongameli uMnanga Gula kuzobuya ke uPeter Magombeni udokotela kanye lesidumbu sikamoyi uRobert Mgabe. Yiko sokuphatha khonoko. Phoselakho baba.
Yazi ukuthi umndana lo ongapho ethenzi naye ngapho kufana nokuthi asiyi phambili sisalele nje nxa ukhumbula umntu abeseli kwi-roting chair i-roting chair isenzengani yahamba ayindawo ilusizi ngabafowethu laba kumbe ngobani abathi bangabogawule laba labothuma laba abengelikilona kakubazahlangana nakho kathesi bahlezi kahle kasanaso isikhathi sokuthi babe bethole izinto bezifake esikhwameni bevela khona. Kodwa ngilethemba lokuthi uma becabanga kahle kahle njengalo ubabuligawule kathesi kahle baba belabojonathan khona ngali kodwa kathesi siyamuzi ujonathan sengumatitament naye wayedifenda njengabo bona lawo kodwa isikhathi dinetiszazazazalezonabo sebekhuluma izinto ezinto ezazisenzakala ngesikhathi sebengaphandle kwamazwi sengakwazile ukuthi bayabelekile kodwa into ekhona ngokuthi abantwana bezimbabwethu asomanga liqinisele leli sebabona bona laba abantu bona laba abazibizi ukuthi khona kuzeesiana nakho ukuthi kuze kuyabo kusenzakala problem right but into enzama ukuthi ngibaqasile yona kahle kahle ngokuthi bafeze umhlangano weni lo ufuna abantu abakuthi ma kuthi ilamanga kumbe kulento ento eyenzakaleyo batsho kahle kahle but isibaseke ukuthi siyakona understand gathe time uthing wayesithi ha this is a specific objection ngabe ngumntanakhe wayethethe we-W state onetstate yobethela yena le ngumntanakhe was igoing to be nothing like what he did sometime last week I'm not sure kodwa isistate ngiyambanda kumbe liqiniso kodwa abi sasinga umuntu abezimele ukuthi sisek kumbe liqiniso kuyimthetho sithatha isikhundla sawo so thina sithi idokotela lowu kungiwazithatha kumbe kazithathanga kodwa isetin issue yokuthi ngoba sikubona kusenzakala njalo kuzakubona kusenzakala abantu benamalaka singazithi bathethe mbani nabo benje behlezi ngelinye ilanga bazanyamalala
Yeah, very interesting. I think I said we take women and I hope to get it. Okay, I see the people who are talking to me. I don't know anything. I think that's not like nobody's business. What is the interest of the people? But you know, I would have to remember. There's no industry that is functional. But this I expect to hear is with one Malay is one. From you, I believe it's out of when I allow you to find it shouting. It is your mind. But we would be seeing you born within a month. I've been out to the industry that town. If that is what you call me, that is me, it is to me, my evil, that is three to my name, whichever I will.
Yes, I was. Yeah, Vala Conap. Yeah, Kuba Conap.
Yes, I was. 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 Yes, I Down the West Havana, when I wrote it. If one day you pop, me, I let Cadet in Valet and talk when I was young, even take longer. And 30 days that was expected to be in the army at whatever you call it. We are waiting to send you a man and two my
Yes, I was a maso. Oh, I tell Sasa about a pending footing every year. Come back, Sasa, Smoga Kurva. Yeah, that is Mr. Masuku. He has got a lot to say. He says that with Mr. Emmerson Mnangagwa, the country is going nowhere. He says he has been doing the same thing every time. He's now in New York. He was in New York here, and nothing happened last time. So he's going home empty-handed. And then he says, Mr. Kaole and others are now rooting for ZANU-PF, but he reminded him of what happened to Professor Jonathan Moyo. He says now he's a Twitter king, but he's not in Zimbabwe. So he says he must watch out. Then in terms of with the situation in Zimbabwe, he says people are crying a lot. You know, he says bread is going up every time, fuel is going up, and the bond note itself cannot be denominated in a proper way. So he says it's like just beautifying something, like putting a lipstick on a frog, you know. So he says it
doesn't work. The famous saying, yes.
So he says it doesn't work at all. So maybe Mr. Kaole has gotten some kind of response to all these kind of things. Yes, kind of
I understand we have a caller. Hello, caller.
Hello, Tetima Felas Masera.
Oh, Dimkoma Donald, Murise.
Yom for 12.
Dripo Murise go to Tetima Felas.
I watched Wadi Murkudakta or Nijipi Naspano Panigango.
Yeah, and Jango di Bati Batim Shatang, Jaka Sirakudi, and warning.
But I think.
In the Tanga is a window go, Queen Rakunu, Kukum Sangano, window go. No, but that is the market. I could not do any because the Katuan is the Katuan was Shokona Queen. But you can run the end of that in the end. The Chibuda was six a matam with Katakasangana, says the Katakuna Havana Queen. I have to meet and meet though. As a pedu was in a no, I think that Namara, Namad, Rupert Nuna, I think Mania Lako and that is the market. Ambassador Rico, a gallery go ready, my minister Mamaripo, delegation against the Yaw and the Gucci. This is my passive reality background. The Japan, I can't know. Mumota would have got it as a panak and a mega deal at no bona as Zubuda, and I just know.
It's a good plan.
Nobody was so much and Angra Pamba, as you know, and I don't know. But you know, we go to Angra Basilica and intended the Angra on Indic, as Nagy for an Indic.
Saka point was there, Papa, naturally. Point was same, Coma Donald.
Has nobody done anybody? You are over content going to somebody. Vakuni vakundikana, kana vakanzwisisa vakatanga vadimita zvipfundikana. nifunga pano kuna vo ivo pachavo vanokwanisa kunzwisisa kuti chingadiwa vosudiruka vozara ndakundikana there's no way amungambonita hapana pane bidding inodiwa zvekukuti munhu akone wangabve kuiswa vanokwanisa kuda tozama vamwe
aiwa mashoko makuru
kuna kwatinosvika titi mazira tinoona akadai shuwa hakuna kana kwazvika kuti munhu anomhanya asi hakuna firo munyika munhu anomhanya anabvita hakuna ndege inoita mari ndakunhichiri chatadhi inenge haiwa chatadhi
icho kwadaiwa mashoko makukutu ameno kana pane zvimwe zvamuda kuwedzera
then kuita devolution nyaya devolution yanga ndakoma blessing yanga vari kwedu kumasuku
oho ya yanga iri ko town hall chokwataura itinswi
neshuwa kana begrun zvaizobudirira mune rimwe racing zvosusu ndiona sekuti nyika shuwa yanga budirira nokuti ndezoona kana kunoku South Africa havananga havauzonyanya kuita asi inoti maprovince ane zimba maprovincial structure ane zimba Kata mwana nika chiti premier, nika chiti dapuru Ndeza kama kwa wana makura wa shitara Wa shito tere kwa nukuti mwana nika chito lead dami Zati ya nima gafi na ya nungu nzi Profinja wa gafi na batu sina simba wakini reporta kwa kuru kuzendra mji Zekunu wa nika vane simba Kata kana ndura sikuti chakata sugar tre Ngo ene ngeawa wane ukuma chingoteta kubenefita o Wanikuwa ziku edu Sine suni zaka wanda bata timbo wani kwa sunuinda Zungu nubindaiku wa harare Kakata kwa mtare mangoda haka pera chinda Jibazira wanda kwa harare kana
aiwa
ndiwa kazadura ni rashitambura zvingamboita saka ndiona kuti haiti evolution day yakwanisika inobatsira kuti munhu anenge ari padzene nzvimbo yenyu ngachiwana chauchauviri mwana wake unokwanisa kushandawo pabasa paipapo anoita kuti vanobvane vanhu vavo vanenge vachifungidzira ndo vanovadzigira kure kure vanhu vemunzvimbo vakango vakaoma miromo
icho kwadimukoma aiwa muri kutiwo pane vari panapa Sibangani Ndlovu Top fan yadio ari kuti true caller the president is very expensive sekutaura kwamaita mukoma kuti vanenge vachikwira ndege yakachatwa nezvimwe zvakadaro saka nguva yedu yadyanana mukoma toziva kuti muri top fan yedu asi regai tigumire pano muve nezuva rakanaka mukoma Donald Mamboma Gibbs
ndatenda tiki mavhilasi
yes yabva kuruke mfowethu stateke ubabugaule babagaule zvino vanhu vakuluma sevili abanye labo babhala lapha kulomunye kuti ubabugaule udube ngokuthuka ubaba lwana kuti isipukupuku so bangani basola abantu khonokho ubaba gaule lakhonokho nje abakhuluma ngakho ukuthi umnanga kwaye ubuyile ngapha kodwa uyabuyela nje engaphathanga next so ke abaphendule khona ubaba gaule
ye liqiniso lolo Gibbs ngithanda ukuthi ngikube ngifike ngasweli ibale eliqondileyo okuchaza umuntu ongakwaziyo ukuthi iZimbabwe yayemphuzelwa ama-sanctions kodwa uyakwazi kodwa akafuni ukuvuma ngathi ukuwithdrawa
siyabonga
ngiye phambili ngibe sengisithi mina ngithabile kakhulu ukulalela abaMDC ngabona beMDC Alliance abakhulumileyo bavuma ukuthi balomsebenzi omkhulu okumele benze kuma ezigabeni kwamaphandleni ngoba abalahlekelo bayavuma ukuthi abalasekelo ngoba sebeyibonile ukuthi ukukhethwa kade lisiwa khona lokukhethela okukhululekileyo kodwa amavoti abawatholi ngokunjalo sebekhuluma iqiniso elibuhlungu abayemele abanye balo bababo balamukele iZanu PF ilungisile umsebenzi wayo uba mkhulu kakhulu ekukhankaseni ngapha emaphandleni yiko belosekelo olukhulu kakhulu ngokunjalo belembali yokulwelwa kwelizwe ngoba ilizwe lwalelwa emaphandleni yikho kukakathekileyo khona ukuthi babekwazi njalo bese siya phambili ukuthi umongameli ye ukhona apho bayakhuluma abathi bakhuluma bathi umongameli yabuye ngaphathanga lutho kodwa kufana nomuntu abathi bona umongameli abantu abancane bakhangeli abakhangeli ukuthi izinto zibe zima kuphela bakakwelile ukuze bona bazuze abakuzuzayo kufana nokuthi izinto kuthiwa ziqhubeke zinje abantu bengavumi ukuthi akuhlalwe phansi kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye nabomo ukuze ukuthi izinto ziwome ngamandla bebe siyabopha khona ngale bekangela
khonaaiyabonga ye siyabonga kakhulu ke gawule ungathinela kusasa thank you so much Mr. Gawule sorry we are out of time and we have to leave it there we thank our guest this evening former Cholocho senator Pilif Gawule wish to extend our thanks to all people who called today and contributed something to this show signing off is Gibbs Dube in Washington DC till we meet again bye-bye. Good night.
I'm Marvelous Mhlanganya Huye in Washington saying thank you very much for having been on our show. Let's meet again tomorrow on Let's Talk. Ngati Kurukureyi, where we'll continue to discuss some of the issues facing the country. See you tomorrow. Bye-bye.